manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende nezuro. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri wezanu PF Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections nemusi wemugovera asi vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachiti vakasungwa mbira dzakondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzavakawedzerwa nehurumende nezuro. Hurumende yakazivisa kuti yainge yawedzera mari inotambirwa nevashandi vayo mushure mekunge varairidzi vatanga kuramwa mabasa zvine mutsindo kubva zvakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mehurukuro dzaitwa nemasangano akasiyana siyana anomirira varairidzi murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano reFederation of Educators Union of Zimbabwe vaCharles Chinosengwa vati zvakaiswa nehurumende patafura zvisimudziri homwe dzavo. VaChinosengwa vati mari dzemihoro dzakataurwa idzadzi vakwaniri uye hurumende haina kumboita hurukuro navo.
Havasati vauya kuagency kuti vataure mashoko kwavo kuti tione kuti ndezvipi zvingapa kuti varairidzi vaende kumabasa bari panguva yatiri ino the only solution inokwanisa kuti varairidzi vaende kumabasa ndonge vawana mari inovakushena kuti vaende kubasa. Pari zvino varairidzi havana mari yekuenda kumabasa, varairidzi havana mari yekuendesa vanawo muzvikoro, varairidzi havana mari yemabhazi yekuenda kumabasa neyekutenga chikafu. So tiri kukurudzira government kuti mashoko aya yakataura ngaarege nguva mashoko anongotaurwa paZTV ngavachidana musangano weNational Joint Negotiating Forum tichienda zvichinotanga kutaura kuti zvavakataura izvi zvine zviri kusvika here pane zvinongapo kuti varairidzi vadzokere mumabasa. Kuti pari zvino varairidzi varingoramba variko kudzimba nekuti havana mari yacho kuti vaende kumabasa.
Varairidzi vazhinji havasi kuenda kuzvikoro izvo zvakavhurwa nemusi wemuvhuro vachiti vanoda kuti hurumende ivatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaiwana zvinhu zvisati zvachinja muna gumi guru wa2018. Vamwe vashandi vehurumende pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanotiwo vachabuda nechisungo musi wechishanu. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions David Tatsunga vati vachiri kuita hurukuro nenhengo dzeboka ravo.
Tizvo zvatisati tataura because vanhu vatori mushishi yokutaurirana nokubvunzana navanhu vari pa vanotituma nokuti isati kugona kutaurira vanhu. Vando vanozvitaurira zvavanoda. Saka tiri mushishi, vanhu vari mushishi, masangano edu anomirira vashandi ari mushishi yekutaura nevanhu. kuti kana zvadai todini saka zvichabuda mukumunaurirano idzodzo tichazoita musangano mukuru wematatu iwawo tochinzwa kuti kukwabvei 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 tochiona kuti kumberi kwatinoenda tofamba sei
asi vadzatsunga vati vagamuchira kuti hurumende yakaona kuti vashandi vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze vatiwo vashandi vehurumende vari panguva yakaoma nekudaro mari dzinowedzerwa dzinofanirwa kuwedzerwa nguva iyoyo kwete mwedzi unotevera
takagamuchira kuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanira kutambira mari iri mumaus kana kuti iri nhati karei nokuti zvino mari iyoyo inenge ichitenga asi tadero takazoongororawo tikaona kuti vanhu vakaomerwa izvozvi saka pari kutangira mari yacho apa ndobva pane dambudziko nokuti kana ikaita March February vanhu vanenge vamboita sei nokuti ndopatori nedambudziko izvo
asi mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati semumiriri wevashandi munhaurirano nehurumende vanogamuchira mari iyi pari
zvino isusu semanegotiators tangatati tombotora mari iyoyi chatinoitorera mari iyi ndechekuti tinotasa tichiona kuti danho irori rangotorwa iroriri rekungotibhadhara chikamu chezvatinohora mumaus dollars pachezvazvo zvinhu zvekuratidza kuti zvinhu zvaane gwara nokuti tanga taane nguva refu tichiti hurumende ngaitibhadhare nemaus dollars saka tingi tichaita danho nedanho tichifamba kusvikira tazosvika patoda kusvika asi tinoti pari zvino mari ishoma asi tinoona kuti iyoyo yauya iyi haina kufanana nokunge tanga tisingapihwe mari yacho zvachose
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rezimta varichard gundani vatiwo Act Gundani nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende inofanirwa kupa vashandi vayo kusanganisira varayiridzi mari dzine chiremera uye dzinoenderana nekushanda kwavo
achinge asenza ngaapiwe mari yakakonzerana nebasa raari kuita maticha emuZimbabwe ari kuita basa rinotyisa ndiwo ari kusimudzira vatungamiri nenyika inei vanopinda through grade 1 voenda nemumagrade 7 imomo nemumafomu 1 vachitakurwa nematicha saka basa rematicha rinoda kuti ripiwe uremu hwakakodzerana nawo kwete kuti vapiwe tumari kwokuti nguva nenguva varikungoshushikana vachigunun'una kuti ko sei vanhu vanofanira kunga tichichengeta vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo
vamanyanya vatiwo chakakosha pari zvino imari yemuhoro kwete zvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kurerutsira vashandi vayo
maticha ane right yekutarira kuti mari yavo yavanokodzera kunge vachitambira iri yakati kuti iyo nyaya yemaallowances inyaya yavo zvayo inozotaurwa papayapaya but besides nyaya yemaallowances hanaa nichinzwa yekuti vari kuti kana uchida kuzotenga mota woita waiver yeduty and all that izvozvo izvozvo hazvina kana nebasa rese chiri kutaurwa nematicha ndechekuti mubhadharo wavo ivo unokodzera kwavari
hurumende nezuro yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi maviri kubva muzana vachidzokera shure kumwedzi wandira asi hurumende yakatiwo pamari yemihoro iyi vachange vachipa madhora zana ari mumari yemadhora ekuamerica kutanga mumwedzi wakurume mari iyi inenge ichibviswa pamari dzemaRTGS dziri kutambiriswa vashandi pamusoro pematanho aya hurumendewo yakati ichange ichibhadhara vana vatatu vevashandi vayo mari dzechikoro isingadariki 20,000 RTGS pamwana wega wega varayiridzi vakanzi vachange vachipiwawo zvekufambisa kuenda kuzvikoro uye kupinza mota kubva kunze kwenyika pasina mubhadharo wemutero pamabhodha hurumende yakatiwo ichapa vashandi vayo zvikwereti zvekuti vakwanise kuwana dzimba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5,367. Vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu ane mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 230,740. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu ane mazana mashanu negumi nevana kana kuti 4,296,514. Vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi maviri nematanhatu ane mazana masere negumi nepfumbamwe kana kuti 3,326,819. Vanhu vabayiwa nhomba katatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe zvine makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 71,095. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo, uye vakurudzirawo vanhu kuti varambe vachiteedzera zvakatarwa nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvimwe zvingabatsira ndizvo zvokuti pakaunganiwa tisandoungana takatsinhana tiri pedyo zvikuru navamwe, asi tirambe tichiita yatoti social distancing iya, vamwe vari nechepachinhambowo chingasvikawo mita pazvinogonera. Zvikuru kana tiri takagara muya makavharika, tofanira kuva tine mamaski, tofanira kunge tasanitaiza maoko, tageza nemvura nesipo, uye nesocial distancing iyoyo.
Ko pakufamba apa
zvinhu zvakakosha kuti vanhu vazive, nyange patingafamba pamabhazi, makombi, mudzimotikari, tofanira kungova nechenjedzo yekuti ndapfeka masiki yangu here, ndageza maoko angu, ndasanitaiza maoko angu here, hatina kunyanya kutsinana here. Nokuti zvinondibatsira ini, zvigobatsirawo hama yangu yepedyo. Nokuti izvozvo zvakakosha kuti tizvirangarire kwatingaenda kumisika, kumatownship, pamaungano, pese mukereke, zvese izvozvo ngatizvirangarire. Kana patinodzidza iko zvino zvikoro zvakuvhurwa, vakatoona kuti bazi rezveutano nehurumende vakatokurudzira kuti aiwa zvezvikoro gadzirirai kuitira kuti nyangwe nevana, nokuti navana vadikiwo vanobatwa noutachiona ihwohwo hweCOVID-19. Saka zvakakosha gadziriro idzodzo panonogara vana mumaklasi pavanoungana kana vanenge vari mumabhoarding vaya. Zvinhu zvikuru zvinokurudzirwa izvozvo kuti aiwa hatidi zvakare kuti tiwane utachiona huchidzoka hweCOVID-19 ihwohwo hwakasimba zvingazoita kuti titangezve kuti hwatekeshera muvanhu zvakanyanya huchirwarisa kana kuuraya vanhu. Chimwe chatingareva zvikuru chatagara chichikurudzira kana chichikurudzirwa nehurumende neWorld Health Organization kuti vanhu vabayiwe nhomba kuti vavhaccinetwe. Zvakakosha izvozvo nokuti zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana noutachiona hweCOVID-19.
Ko panyaya yekubayiwa nhomba apa muri kutiwo kudii, Dr. Maita?
Saka muchatoona kuti iko zvinopatiwa nekurudziro kuti vaya vakabayiwa nhomba yekutanga neyepiri vaakukwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatingati booster dose kana kuti third dose. Uye pakatopiwa zviga zvokuti vanobayiwa nhomba yetatu iyoyo vanenge vakaita sei. Zvikuru zvokurangarira ndezvekuti kana wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira wabayiwa nhomba yepiri kana second dose, unokwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatoti third dose kana kuti booster dose iyoyo. Zvikuru kana usina kumbobatira utachiona pakatapa kana kumborwariswa noutachiona ihwohwo, zviya zvokuti wakarwara ukatestiwa uchiona kuti iCOVID-19.
Pari kukurudzirwa kuti nhomba yetatu ibayiwe kwapera nguva yakareba zvakadii, Dr. Maita?
Kana usina kumborwara naho wakabayiwa nhomba yako yepiri wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira, unokwanisa kubayiwa nomba yetatu kana kuti yatinoti booster dose iyoyo zvinobatsira masoja omuviri izvozvo kuti asimbe anorwisana neutachiona hweCOVID-19. Kana wakamborwara neCOVID-19 wabaiwa nomba yepiri unofanira kuverenga kubva pawazopora ipapo kuti pave nemwedzi mitanhatu here ine kana neinoraudzira kuti ugobaiwa nomba yetatu kana kuti yatoti third dose iyoyo. Zvakakosha izvozvo, saka nyangwe nevaya vakanga vasina kubaiwa vanoramba vachikurudzirwa kuti vabaiwe nomba yeCOVID-19 kana kuti vaccine.
Zvinobatsira izvo,
zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana neutachiona uhwu. Saka chokupedzisira chandingareva, ngatisavarairwa, ngatisavarairwa, nokuti sezvatakaona nyangwe gore rapera kana utachiona huya ukadzikira, muchaona kuti pamwedzi inotevera iyo munana April May umo tokwanisa kuti hazvishamisi kuzoona utachiona huya hwadzoka huchida kuti hubate vanhu hwakasimba kana hwahweimwe mhando. Saka hatifani kuti tive nekuvarairwa, tofana kuramba takachenjera, tofana kuramba tiine tariso yokuziva kuti kana hukadzoka, ini sedunga munhu ngandiwanikwe ndakadziviririka pautachiona ihwohwo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kune nhengo dzebato ravo musarudzo dzemabi elections nemusi wemugovera kuEpworth. Asi izvi zviri kuitika bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa richiti riri kuvhiringidzwa kuita musangano nemapurisa uye vatsigiri veZANU-PF. Godwin Mangujika anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZANU-PF Chris Mutsvangwa vauza vatori venhau muHarare nhasi kuti vamunangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kuEpworth vachiti sarudzo dzemabi election dzakakosha uye dzichave munongedzo wemafambiro achaita sarudzo dza 2023. Vamutsvangwa vati bato ravo richakunda mumabi election uye uku ndiko kuchave kutanga kwebato reZANU-PF kukunda mumadhorobha mukati memakore makumi maviri pfuura umo range riri kukundwa nebato reMDC. Vati bato ravachamisa kubva richiri kunzi MDC Alliance rakaundonga maguta uye ZANU-PF yari kugadzirisa izvi nekuita zvinhu zvakaita sekupa vanhu matitle deeds munzvimbo dzakavakwa zvisiri pamutemo mumaguta nemadhorobha.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. Hapana anofanira kusara. He cares for the urban constituents. Hapana anofanira kusara muZimbabwe under the new dispensation. So we have put a lot of attention into the rural area with Pfumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Asi vaimbove meya weguta reHarare zvakare vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaBen Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamutsvangwa kuti bato ravo rakauraya maguta, vachiti kunyange bato ravo raikunda musarudzo, ZANU-PF ndiyo inotonga mumaguta. Vati semuenzaniso muHarare, makanzura mazhinji akadzingwa basa uye hurumende inopindira mukufambiswa kwebasa muguta iri. Vati bato ravo harinei nekuvakwa kunoitwa pese pese muguta, vachiti izvi zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF.
Simba rese rinobva muvanhu riri kubvutwa neZANU-PF. Rara richibvutwa kubvira utungamiriri wekansuru vashandi, kubvira kumari dzemigwagwa, kubvira muvanhu vese vari kungozvigadzika pekugadzika vachizvigadzika vachizvigadzika, vese vanhu vachitungamirirwa nevanhu vane uori weZANU-PF.
Vati bato ravo richakunda zvine mutsindo sekukunda kwarakaita muna 2018. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedix Muradzikwa vaudza Studio 7 kuti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo dzemabi elections. Vatiwo zviri kuitika zvekuti ZANU-PF inobvumidzwa kuita musangano, asi Citizens Coalition for Change ichirambidzwa, zvinoratidza kuti hapana chatichashanduka pamafambisirwo esarudzo munyika.
Chinhu chinotitaridza kuti mainstitutions egovernment kana kuti mapato ehurumende akazvimirira ega anofanira kunge achiona nyaya dzemaelections nekuvhotwa. Mapato ari kusashanda zvakanaka, mapato arikutadza kuti ane divi raanotarisa achitsikirira rimwe divi.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuBulawayo mukupera kwesvondo, asi nhengo dzebato ravo dzinoti dziri kubvunzurudzwa nemapurisa pamusoro peurongwa hwavo. Mutauri weCitizens Coalition for Change muBulawayo, Vasfidan Chiroza, vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuvarambidza kuita misangano yekutsvaga rutsigiro.
Saka nanguva yemaelection yasvikawo, zvinoonekwawo nekumhanyamhanya kunenge kuchiita vanhu vachiratidzira vachipa vanhu nhoroondo nekutaura zvinenge zvatinenge tichazoita. Saka izvozvo zvakakoneswa nemapurisa, nekuti mapurisa abva adeedza nhengo dzedu taura kuti no, izvi hatidi kuti muite ende mukazviita tinokusungai. Uyezve nyaya yekuda kubvunzurudza kufamba ichaita mukuru wedu, takaona kuti vaakuzvinyanya. Ndo zvatinoti muchirungu intrusive, tinoti vaakudarikidza zvavaakuita zvaakutyora mutero.
Asi vati zvisinei nezviri kuitika, bato ravo richabudirira paurongwa hwaro vachiti vangataure nyaya yavo paruzhinji. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti mashoko ekuti vari kuvhiringidza bato reCCC vari kutovaona pamadande mutande nekuti havana kuzvipirwa. Asi mapurisa akasunga nhengo dzeCCC nhanhatu kugweru padzaitsvaga rutsigiro. Sarudzo dzemusi wa26 kurume dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva nhengo dzeparamende nemakanzura akafa kana kudzingwa basa. Mune imwewo nyaya, vamutsvangwa varamba mashoko ekuti mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vadzingwa basa. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti manyepo kuti vadzingwa basa, vachiti mashoko aya abuda padande mutande reZANU-PF Patriots. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone batsirai mukupera kwesvondo. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vanonzi vakafa mushure memafashamu aya. Gurukota runa nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari muMelbourne kuAustralia murwendo rwavo kunyika nhatu dzinosanganisirawo India neJapan mukuedza kusimbaradza ukama nenyika idzi. Nyika idzi dziri mugungano rinozivikanwa nekuti Quad. Akandike kutanga Blinken vachishanyira nyika yeAustralia. Australia neAmerica dziri mune rimwe gungano rinonzi AUKUS. Chimwe chibvumirano chegungano iri ndechekuti America ibatsire Australia kugadzira ngarava dzehondo dzinofamba pasi pemvura kana kuti manuclear submarines. Dano iri rinonzi harisi kufadza nyika yeChina. Zimbabwe iri muAmerica iri kurwisa nepose painogona napo kuti iunganidze mari yekuti ikwanise kuendesa kumusha mutumbi wechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRichard Richimoyo avo vakashaya musi wa21 ndira gore rino muBaltimore mudunhu reMaryland vave nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Baba mudiki vemufi vaFrank Chatonda avo vari mudunhu reSouth Carolina vanoti vaMoyo vakangotanga kuzarirwa vachibva vachedzerwa ambulance asi vakazoshaya vasati vasvika kuchipatara. Vanotiwo chido chavo semhuri ndechekuti mwana wavo anoradzikwa kumusha kuna amai vake asi mutoro wacho wakavaremera vari voga. Vanoti vanotenda kubatana kwakaita vana veZimbabwe vari muno muAmerica uko kwakaitwa kuburikidza nehomwe yemudeme mudeme yeGoFundMe vasati vave kugara muBaltimore. VaMoyo vakambogara muAtlanta mudunhu reGeorgia pamwe nekuNorth Carolina. Pari zvino mutumbi wavo uri kuimba yerunyararo yeJoseph H. Brown Funeral Home muBaltimore. Vachatonda vanoti vana veZimbabwe vari kuunganidza mari yekuti mutumbi uende kumusha, uye vane tarisiro yekuunganidza mari inoita zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora, kana kuti 22,000. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachatonda naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pazvino chirongwa chekuti Richard timutumire kumusha chiri kufamba. Musi weMonday, February 7, akatorwa kubva kuhospitari atove kumba yokugeza nerunyaradzo kwavari kumugadzira kuti agove ave munhu anogona kuti atakurwe aende kumusha. Saka norubatsiro rwatakapiwa nemhuri yeZimbabwe nedzimwe hama dzedu neshamwari, vakazama zvachose zvokuti ndine ruvimbo rwokuti tichakwanisa kumutumira kumusha.
Saka munotarisira kuti mutumbi unoendeswa kumusha riini?
Kuti tizive chirongwa chaicho chaicho nhasi hatisati tanyatsoziva, nokuti pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa. Zvatiri kushanda neimba yenyaradzo nechemo kuti zvichadiwa zvacho ndezvipi nokuembasi. Kana zvapera izvozvo, ndofunga pakupera kwevheki inoyi, tee tanyatsoziva chaizvo kuti musi wokuti wokuti nguva yekuti zvichaitika ndezvizvi. Pari zvino titori nevanhu vandataura vandiri kushanda navo vemhuri yeZimbabwe, tiri kubatana tichiunganidza zvinodiwa zvacho kuti mwana timutumire kumusha.
Chii chakaitika kumukomana vachatonda?
Takazotonzwa isu takutsvagwa, nokuti mukomana uyu anga asingarwari zvokuti tatisingafungiri kuti zvakadai zvingaitika. Saka shoko rakasvika kwatiri rakati iro mukomana akangotanga kuzarirwa, kubva ambulensi yadaidzwa ndopavakamutakura ndokuenda naye kuhospitari. Asi akatoshaika ari muambulensi yeye, saka ndokufamba kwazvakaita. Saka kuti titaure kuti chakamutora chaicho chaicho chii, hatisati taziva.
Saka tarisiro yemari yamanga muchida kuunganidza yasvika papi pari nhasi?
Homwe yatanga takarongana nayo kuti tisvitse yakusvika, asi pasara pashoma nananana. Vachiri kukanda rubatsiro vari kukanda, asi kuti kana muchipama munoziva pokukanda. Pane WhatsApp group inonzi Richard Edwin Moyo RIP, rest in peace. Munoenda kuWhatsApp group iyoyo, kana kuti munondifonera, kana kufonera Cassandra, kana Posha Kandemiri, kana Denford Madenyika, kana kuti mofonera machechi enyu ekuBaltimore kwa Reverend Kurz na Reverend Gumbo vekunorth Carolina. Vanokutumirai link iyoyo, uye vanogona kutumidzira Cash App kana Zelle. Munotumira kana kufoni yangu, kana kufoni kwa sisi Cassandra. Fund ye GoFundMe ichipo, hatizi kuti ichavharwa reni. Sisi Cassandra ndiye mubati wehomwe, asi mari dzose dzinodiwa hatisati tanyasounganidza nokuti pane zvimwe zvisati zvayerwa. Saka tinotenda kutibatsira nokuramba muchibatsira kwamunoita.
Avo vanga vari baba mudiki wava Richard Moyo vaFrank Chatonda vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chatinotaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti Diaspora Forum na 8 PM, tirikutarisa mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, izvo zviri kuchema-chema kuti kwaberekera ingwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pa shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.